Vamwe vevanhu ava vasvika munhandare iyi nenguva dzekuma 7 mangwanani vachitarisira kuona nekunzwa kubva kumutungamiri webato ravo reZANU-PF. Vamunangagwa vange vasvika mudhorobha reHwange nechikopokopo nguva dzekuma 11 mangwanani vakaparura kuvandudzwa kweHwange Thermal Power Station muHwange mekare. Studio 7 vamwe vatori venhau vemapepanhau nenhepfenyuro dzakasiyana siyana varambidzwa kuve pachiitiko ichi zvichinzi kwange kuchidiwa vakakokwa chete. Chikopokopo chavamunangagwa chazoonekwa chichipfuura nguva dzekumasikati nechekumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kwenhandare. Sachigaro weZANU-PF kumatebeleland North vaRichard Moyo vaudza vanhu kuti vamunangagwa vachakwanisi kuuya kumusangano wanhasi. Hapana chikonzero chapiwa navamoyo kuti sei vamunangagwa vasina kuuya pamusangano wavange vachitarisirwa. Mumwe mutsigiri wechidiki weZANU-PF angozvidoma nezita rekuti Justice ati arwadziwa zvikuru sezvo ange akatarisira kuona vamunangagwa mbune kekutanga muupenyu hwake.
Ndasvika munhare nekumaadhavezima 212 svika pana ndida kuona it but ndotonesika kuti hamuti havachauya why ndazodisappointed ndazotonesa ndakuti ndida kumba zvangu habasina yanga plan.
Mumwe womurume uyo asina kuda kudomwa nezita ati anoona chiri chinhu chisina kunaka uye chinoratidza kuzvidza vanhu kuti mhomho yevanhu iswere yakamisirwa pasina.
Ndotoona kuti hazvisiri fei vanhu vakauya vakabva takabva kunzvimbo dzakasiyana siyana ndotya kumaruwa uko tine chinangwa chokuona chipresident but tatogara kubvira makuseni tichitakamirira kusvika iye zvino zvatove ma2-3 ndotoona kuti president havasi kuuya so hatarwadziwa zvikuru tarwadziwa.
Asi vamwe vanoti kutadza kuuya kwavamunangagwa pamusangano wanhasi kunogona kuve nechekuita nekutyira upenyu hwavo mushure mekuputika kwebhambu kwakaitika munhandare yeWhite City muBulawayo pakupera kwesvondo. Munhandare yeHwange mange mune masoja ane pfuti pamwe nemapurisa ane imbwa idzo dzange dzichishandiswa kusecha vanhu vachipinda munhandare. Ndakamirira Studio 7 muHwange, ndini Taurai Shava.